mjini mwa Palestina msanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzebudza nazi mufuro gunya na 4/2017. Urongwa wekutoresa vanhu zvitupa kotanga ofisi yemujiti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarao vanoti vane chivimbo chekuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Sachigaro weMDCT vala momoyo avo vasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen tsvangirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane rutsigiro rwemauto vanogona kudzingwa mubato reZANU PF. Tichakupai zvakabuda pamusangano wezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana siyana zviri muAmerica pasi pegungano reChristian Fellowship International wakaitwa iwo kuNew Jersey. Dynamos yohwina mumutambo wechitatu wakateverana asi Chicken Inn ndiyo ichiri panongonya yePSL. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekutoreswa kwevanhu zvitupa nezek apo nyika yakatarisana nesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.